isu se-MCA nenyika lafumo maduka anotungamirira MCA tagara tanga tiri mupollard kubva muna 2019 kusvika 2023 tinowirana nepfunga yekuti mukati menyika yedu yezimbabwe iye mukati menyika yega yega zvayo mapatizi anotungamirira nemapatizi anopikisa vakawina maelection nevakaluza maelection vanofanira kuona mukana wavanombopota vachitaura vese vachipanana pfungwa vega pfungwa idzo dzatambirwa nevari kutonga kana kuti hadzina kutambirwa asi zvinobatsira kuti munyika vanhu vaone kuti zvematongerwo enyika hazvizongoti ndongowina chete kana kuti waluza waluza aiwa
zvamungati zvakakwanisa kuitwa nepollard makore mashanu adarika ndezvipi
chekutanda chakakwanisa nepollard chakanaka sereki ndechekuti yakabvisa kungopopotedzana popotedzana kunoitwa nevamwe vanenge vari mune zvematongerwo enyika ndosaka makaona kuti sarudzo padzakaitwa hatina kuona zvakawanda bongozozo rakanyanya masarudzo zvimwe zvitanga tichiita kare uku waingonzwa kuti vanhu vakati varohwa vanhu vakati vaurayiwa iyoyo piti runyararo rwurimo rwunobva kupollard kazhinji kwatitaurana kwakati chechipiri ndechekuti tine pfungwa dzatakaita ngatine komiti yedu yainzi economic subcommittee yairamba ichiemisa pfungwa kuministry of finance ichiemisa pfungwa kureserve bank zvekuti kana vanhu vachiona kuti kunyarara kwakazomboita dhora riri kunoisa zvaro asi harina kuzoramba rechitutuma rechitutuma rechienda kure nenyaya yepfungwa yezvakawanda zvaitorwa nehurumende saka tiri kuona kuti maideas edu iwawo akabatsira then pane nyaya yezve yei yatingati yemaroads yeinfrastructure tine maroads akawanda kunzvimbo dzakawanda dzatairamba tichidraw attention taienda kuhurumende tichiti look roads rakati harichatomboiti maroads atiri kutoziva kuti akazogadzirwa patombogarwa meeting yemupollard
asi kana muchiti sarudzo dzakaitwa murunyararo vamadhuku munorevei vanhu vari kuti vaityisidzirwa nevanhu vefazi mumwe munhu akatoshaya mumhirizhonga yezvematongerwo enyika vetriple c vairambidzwa kuita misangano sarudzo dzapera vari kutizve vatsigiri vavo vari kupambwa vachiita kafira mberi vasikala vari mujeri navangari vhume vamakambomiririra mungati pane chachinjera
handina kuti kai zvinhu zvese zvanga zvakangoti 100% zvakanaka pane zvinhu zvakati kuti zvanga zvichingofamba zvakanaka asi munhu wese anoziva nyika yezimbabwe achiziva sarudzo dzaimboitwa kare haangaregi kuona mutsauko wesarudzo yatakaita muna 2023 nesarudzo dzaiitwa before that nyange paya nekuti pamine pano haizi triple se chete yairambidzwa kuita musangano nesuwo mapati zvedu pane pataivandidzwa kuita musangano uyezve hazvichiri zvekuti vanhu vari mujere vanotofanira kubudiswa mujere nenyaya yekuteedza mitemo iripo yekuti vanofanira kuti vamirira kumatare seyamukara yavangari zvimwe mange manje tange taa kudare rehigh court zvaitwa nefazi hazvifanira kuzomboitika futi patinoenda kupollard kana ndikanga ndakusaona mukana wekuenda kumca nemko tinotanga kutaura nyaya iyoyo
vamwe vari kuti tataura navabusha variti vakawanda vari kupinda mupollard vari kuda kungopiwa motokari uye hapana kunyatsojeka kuti mari yacho yemotokari idzi iri kubva kupi vari kuti huori
ini panapa nditori nemotokari dzanguwo nditori profesa ndiri lawye ndiri kushanda ndine mari dzandinowana tichienda kupollard tiri kuenda ndita zvematongerwo enyika mota dzakapiwa pakapera pollard dzaitoya dzakatoshanda zvekuti tinge tichishanda kupollard ikoko kunge kuine misangano yakawanda inenge ichiitwa